sebatsiri tsa from Zimbabwe ke kuti mopatanidzwa ndo nzira yekupfuura mberi kuti nyika isununguke. Saka machallenges kana matambudziko anouya pachinhu chakakura kudai anotarisirwa, asi determination yedu kana sungano yedu nevana veZimbabwe ndeyekutsamira kugadzirisa zvose zviri kunetsa kusvika tanzwanana tokwikwidzisa rudzo pamwe chete toihwina mubatanidzwa wotungamire nyika gore rino. Vana veZimbabwe ndo zvavakatarisira ende hatina choice kunze kwokuti tideliver back kuvana veZimbabwe. Saka matambudziko angavapo pano neapo hoyo, asi matambudziko iwayo hatide kuti atibvise pachinangwa chikuru chatinacho kuti tisunungure vana veZimbabwe.
Pane vamwewo vari kuti makakatanwa ari mubato reMDCT nechekuita nekusagadzikana kuri mubatanidzwa weMDC Alliance, munoti imi?
Ini ndingati zvangu handisi mutauriri weMDCT mubvunzo wese anonga anzwa zviri nani nevatauri veMDCT, asi chendingangode kuti nditaure ndechekuti isu tinotenda kuti mabato ese ari mubatanidzwa weMDC Alliance vane chisungo chinobve kuvana veZimbabwe kuti vaite chokwadi chekuti vashande nemwoyo yavo vese kuti tishande mubatanidzwa zvakanaka. Bato reMDCT bato guru reopposition muZimbabwe rine same obligation kubve kuvana veZimbabwe kuti riite chokwadi chekuti rashande zvakanaka uye nemwoyo waro wese uye zviri pachena zviri transparent kuti mubatanidzwa upfuurire mberi. Saka hongwa kukaite matambudziko kweMDC nemubatanidzwa uri pachete machallenges iwaya kweMDCT batii. Saka isu totarisira kuti kweMDCT nekumapato ese from Zimbabwe MDC nemamwe mapato ese ari mualliance tikubatarisire kuti mendi yavo mwoyo wavo wese zvakazara ealliance kuti alliance ipfuure mberi zvakanaka.
Asi muri kukwanisa here kushanda pamwe chete nebato iro reMDCT matunhu?
Tingati isu hongu tiri kukwanisa kushanda pese kune mamwe matunhu, kune mamwewo tine matambudziko atiri kuona